Amai Lucia Masauso avo vane vana vaviri vanoshandisa sign language vakataura ne Studio 7 vachidudzirwa namuzvari Precious Nkomo veku Deaf Zimbabwe Trust. Vanoti vane makore makumi matatu nerimwe ekuberekwa uye vakapedza zvidzidzo zvavo zve O level. Vanoti mamiriro ezvino aya haasi kufadza vakawanda vakaita saiwo vanenge vaine shuviro yekuenderera mberi nedzidzo yavo.
Macolleges avagamuchire munhu, for example, kana asina ma O-levels ese asina English nemaths. Some might have other subjects but ana science kana kuti maybe anenge asina English avamugamuchire. Mateachers ikokoko haanzi kuisi, hakwanisi kucommunicata nevanhu even if they are accepted vane ma O-levels akakwana. And vamwewo sainziwo inenge ichivanesa because mamwe mawedzi anoshandiswa kusainzi nechirungu chinoshandiswako kuchakadzikadzika. So kuti vatsanangudzira vana kusainzi kuti akwanisa kuzozvipasawo sainzi iyoyo zvinenge zvichinetsa.
Amai Masauso vanoti munhu anoshandisa sign language anokwanisa kuita zvidzidzo zvese zveumhizha zvinoitwa pazvikoro zvepamusoro, asi mukana wacho havasi kuwana.
Anokwanisa kuita zvese izvozvo shuwani, nekuti ndinofarira engineering. Even inin myself ndinoda zvescience. I also love journalism kuti ndizive ndogona kunyora steric, saka ndinoda kuti nditodzidza more about that. But kuti kwekuti ndiende ndinodzidza izvozvozvo handikwanise because ndeichitya kuti kuna interpreter here, ndichakwanisa kupasa here. Saka ndiye ndiri worried mukati mangu kuti nyangwe ndikada kunoita kosi ndichanzwisisa here matichiro atinenge tichida, nekuti pane pasina interpreter.
Mumwe mugari wemuHarare, muzvari Theodora Gaswa, vane makore makumi mana ekuberekwa vanoti vakatoora mwoyo kare patarisiro yekuenda kuzvikoro zvepamusoro.
Ndiri ndega kuenda kukoleji, zvinhu zvakaoma. Zviri nani ndichibatsirwawo nevamwe kuti ndikwanise kuenda kukoleji. Kana pasina interpreter zvinonetsa, but kana pana interpreter zvinenge zvakanaka. Because dzimwe nguva ndiye ndakangotarisana naticha ndesinzwisa, but kana pana interpreter zvese zvinenge zvichidzidziswa ikoko ndinokwanisa. Because zvakaomera kuti munhu ari deaf atarisa zviri kutaura naticha achitarisa zviri kuitika, so vanenge vakangotarisa interpreter. At the end of the day vanozosangana as a group interpreter na note taker, naivo vari deaf vakutsanangudzirana zvanga vachidzidza imomo. But ndinofunga kuti vanokwanisa kudzidza zvavanokwanisa kuita as long as vakaprovidewa interpreter akakoshesa.
Muzvari Gaswa vanoti dambudziko rekutadza kwavo kuenderera mberi nedzidzo rinotangira pakuti mutauro wesign language haukosheswe kubvira mumhuri kana munharaunda munokurira mwana.
Problem yotangira pasi-pasi, ichikwidza kusvika kumusoro-soro ndokune problem. Chikurusa inyaya yekuti hakuna sign language. Even mwana achitanga kudzidza chaiko chaiko anaida kudzidza sign language mbichana mbichana mbichana, and it's easier kuti nzwisise zvinenge zvichiitika nekuti anenge ane sign language. Uyezve kana even kupasa kwake kunenge kwa easier nekuti ari kushandisirwa mutauro wake waanoshandisa. And kutee tichida mainterpreters kwese, kungava mucollege, mateachers colleges, zvese kuve kune mainterpreter kuti vanhu vakwanise kuita sei, vari deaf vakwanise kupinda munzvimbo idzodzo vachinzwisisa zvinenge zvichiitika.
Pfungwa yekuti mutauro wesign language uri kutarisirwa pasi inotsigirwa namuzvari Precious Nkomo.
Machallenges evana vari deaf anotangira kubva kumba chaiko chaiko, nekuti mwana ari deaf anozvarwa nemubereki anotaura anonzwa. Isusu vana vedu vari hearing tinotanga kutaura nako kari mudumbu chaimo. As a parent anopedza nguva asati adiscover kuti mwana wake hataure, dzimwe nguva achimhanyanyawo kung'anga, kumbononamatiza kuona napapa, kumbodii zvakasiyana siyana, trying to make that child talk. And that denial stage yemubereki inotodhileya mwana kuti akwaye a language. So we are looking at a child ari kubva kumba asina language. And when mubereki akatora mwana wake achimuendesa kuchikoro, vanenge vachiexpect kuti mwana takumuendesa kuchikoro ndoko achataona chi language, handiti. Of which mwana amisa mastages aya. From 2 years, 3 years ndo the normal age yekuti mwana atange kutaura achiakwayewo a language. But akaamisa stage iyoyo obva aenda kuchikoro. And vana vakawanda dzimwe nguva vari deaf vanotanga kuenda kuchikoro kana ne10 years.
Muzvari Nkomo vanoti zvikoro zvepamusoro zvinofanira kubuda pachena kuti zviri kusarura vanoshandisa sign language.
I've not heard of a profoundly deaf person who has made it to university here in Zimbabwe. Profoundly deaf because we have to know pane ma types of deafness. There are those who are post-lingual. and those who are prelingual. Ari prelingual ndio uya asinambobvira acquire language, asinambobvira akangozvaro ari deaf. Ana and yeah, kwanza kana kubudisa sound yezvimwe zvinhu kana kutaura chaiko. Nei vari postlingual kuti akazoita deaf later in life. Acquire chi a language is easy. Anoli breeder. Anonzwisisa as compared to munhu ari profoundly deaf asinambobvira ambonzwa anything. I have not seen those. Vari kunza kune kana 6-7 mondi nongerawo kuti vari ku university whichever tertiary education uyu asandavaona
vanodzidzisa vatori venhau pa University yeZimbabwe muzvinafundo Wellington Gadzikwa vanoti sign language inofanira kukosheswa sezvo iri yemimwe mitauro iri mubumbiro remitemo renyika. Vanoti dambudziko iri rinokwanisa kugadziriswa chete kana vana vese vekuprimary nesecondary vakadzidziswa mutauro uyu.
Kana zvakadaro zvinozovo nyore kuti muzvikoro zvedzidzira mahoko izvi vanhu vane masign language vapindewo imomo vachidzidziswawo, nekuti zvese anonge achigona asi kuti mutauro ndounenge uchisiyana. Saka mutauro iwoyo unoshanda pese, hapana pausingashandi, nekuti mutauro unoshanda mumatechnical fields kana imwe muna journalism. Kutaura kuti nyangwe muna majournalism training school vanhu vanenge vakaita sign language vari kuprimary nyangwe vachigona kutaura vanogona kutoripota nekuita basa renhau iri vachingosaisa sign language iyo vachishambadzirawo kune vavo vanonzwisisa sign language. Saka ikave yakadaro tinoona kuti nyika yedu yese kana yaine kunzwisisa kwesign language zvinobatsira kana mumakotsi mataredzi mhosva makawanda wanda mumigwagwa zvinenge zvangoteshe kuti vana vachabva vachaita mapurisa vachatora mabasa ese akasiyana, asi vanenge vaine ruzivo rwesign language kuti vagone kutaura painenge ichidiwa. Saka hazvina kunangana nevasingagone kutaura chete, asi kuti nemunhu wese, nekuti ndokuti zvinzwana. Ikadzidziswa nedivi rimwe chete pane pakutoti wesign language omira kusvika wesign language zvisizvo zvinofamba, nekuti tinoona kuti munyika vanenge vachishandisa sign language vanenge vari vashoma pane vanenge vasingashandisi sign language. Saka vakaiziva vese ndokuti vawadzane, nekuti budiriro yenyika inobva kune munhu wese, mazano anobva kune munhu wese. Tinogona kunge tiri kurasikirwa nemazano akawanda nezvimwe zvinhu zvatinogona kunge zvibatsira nyika yedu kana mumatinogara munharaunda, nekuti tetsinganzwe zvinenge zvichitaurwa nevanoshandisa sign language. Saka tinoona kuti kana tisati takuziva kukosha kwesign language tichangoramba tiri vanhu vano vepasi.
Muzvinafundo Gadzikwa vanoti danho ringatorwe nehurumende nderekuti zvikoro zvinodzidzisa vatori venhau zvigamuchire vanoshandisa sign language.
Zvakatonyanya kutokosha zvikoro zvejournalism izvi, nekuti ndivo vane basa rekupa mashoko. Vanofanira kutoona kuti pane vamwe vanhu vasiri kuwana mashoko aya. Saka ivo kana vachitaura mashoko asina kwaanoenda hazvina zvasobatsira. Saka zvinokwanisa kutoitika izvozvi ndezvekuti pazvidzidzo powedzerwa iyo sign language, nekuti tiri kuziva kuti mamwe malanguage ese anashona nani vanhu vanotoataura kare, asi iyi ndiyo yasarira. Saka zvikoro zvinoda kuverengwa zvizivikanwa kunzi zvikoro zviri kuziva zvazvinoita uye zvine zvinangwa zvingaverengwa kunzi zvinoziva donzo rezvazviri kuita zvinofanira kunge zviine zvidzidzo zvesign language, nokuti munhu wese apinda imomo aite chidzidzo ichi, nekuti anoda kuzoti ataure nemhomho dzevanhu. Saka munhu anoda kuita journalist anoda kuti azotaura nemhomho dzevanhu. Unogona kutaura nemhomho dzevanhu kana uchigona kutaura mitauro inoita kuti utaure navo. Saka tinoona pari zvino kuti hapana pazviri kuitwa zvichiratidza kuti zvingashorwa zvakanyanya zviri kuitika panguva ino. Zvinoda kuti zvigadziriswe uye zvinotinyadzisa kuti sign language kumacommunicators haiko.
Gurukota rinoona nezvedzidzo yepamusoro muzvinafundo Amon Murwira vanoti hurumende ichatora matanho ekubvisa zviri kuita kuti vanoshandisa sign language vatadze kuwana dzidzo yepamusoro.
Tine vara rechirumbiro tinoti inclusive education. Tinoda education isingasarudzi, tinoda education isina rusarura. Ndiri kuona requirement yokuti maths nechirungu isingakwanisiki kufufiliwa nevanhu vakaremara nourema ihwohwo. Saka njere dzedu dzofanira kutiudza kuti pane zvimwe zvinhu zvisingafani kubvunzwa. Mapepa asingafani kubvunzwa. Nokuti kusatu kutobvunza chirumbi kumunhu asingagoni oro asina kuzvarwa achitaura nenzwi rake andoona sokutopata. Kupata ikoko kubvunza zvinhu zvisingaitiki. Saka kana paine rule yakadaro, ii rule yakapata, saka inobviswa.
Zvinhu zvikaramba zvakadai, vakuru vehurumende vachizadzikisa chivimbo chekubvisa zviri kuita kuti vakawanda vakaita samai Masauso namuzvari Gasva vatadze kuwana dzidzo yepamusoro, remangwana revakaremara richange rakajeka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.